aya mavariant ticharamba tichimawana. Iko zvino subvariant 2E yeOmicron yatisiya neinzvishoma neyanga iri kusubvariant 1 BA1. Iyi BA2 iri kuonekwa ichisumuka zvakare muEurope iri kutaridza kuti kubva kubviswa kwakaita marestrictions emamask manhamba akukwira zvakare.
Tiri kunzwa kuti vana mazvikokota munyaya dzekutapuriranwa kwezvirwere vari kushamisika chaizvo nezviri kuitwa nekamhando aka. Chii chaizvo chiri kuitika?
Chiri kunyanya kushamisa vana mazvikokota iko zvino ndechekuti makwiriro ari kuita manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere chacho checovid pamwe chete nevanhu vari kupinda muzvipatara zviri kuitika nguva imwe chete. Saka zvinogona kuva nyaya yevariant iyoyo, nokuti pari zvino vanhu vekueurope zvikamu zvakawanda zviri over 86% vari vaccinated and vari kuma 67% vomo vakaboostiwa, which means vakawana third dose. Saka nhamba idzi dziri kukwira kueurope inotonge best case scenario kune vanhu variko kuus. Vanhu vakavaccinatewa vashoma,
pane dambudziko rei apa?
Saka inogona kutova problem yakakura sezvo vhiki mbiri dzapfuura mamask mandate akabviswa. Maonero yangu ndeyekuti vanhu vanofanira kurega kukurumidzisa kubvisa mamask munzvimbo dzakavharika kana nzvimbo dzatingati maindoor spaces kunge masupermarket nemachechi. Zvekare vanhu vakavaccinatewa vatina kuvaccinatewa vanofanira kuvaccina.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba?
Nokuti nyaya yevaccination ndiyo biggest protection. Vanhu ukavaccinatewa chero ukabatwa nechirwere ichi unenge wakutoboostiwa, saka zvinogona kubatsira vanhu zviri nani. Asi nyaya yemavaccine vanhu ngavabayiwa, kunyanya vasati vabayiwa. Ukaonawo mavaccine ako maviri pamwe nebooster zvinogona kubatsira, nokuti chirwere ichi chinoramba chichititenderedza musoro. Nokuti each time yatiri kuti tikabvisa mamask manhamba anokwira zvakare, ende ndo munda wokuti iwawa mavariendi aramba achibuda. Asi sezvandakambotaura pekupedzisira, tinotarisira kuti mavariendi iwawawo acharamba achiita milder and milder as more people get exposed to this. Zvokuti pekupedzisira chirwere ichi tikangopedzisira taakurarama nacho semararamiro atinongoita dzirwa reflu.